kana takagadzira hwaro hwekuti izvo mari yekunze inotengeswa paauction, hwaro ihwohwo Blessing ngahukwenenzverwe kuitira kuti mutengo wemari yekunze unyatsobuda mutengo chaiwo chaiwo, mutengo wekuti kana isu vemabhizimisi tichiinda tichinowana mari, kana vanhu vanotenga nekutengeserana vane mari yacho iyoyo yekunze vanoda kuitengesa kuti vawane mari yemuno, zvichingodaro ngavagutsikane kuti mutengo wemari uyu uri kunge uchifambirana nezviri kuindawo nguva yacho nenguva yacho. Kwenguva yazvino hurumende iri kutadza kunzwisisikwa ichinzi izvo inenge yakabata mutengo.
Sei paine mufungo wakadaro kana iyo hurumende yacho iri kuti musika uyu ndo unotaura wega kuti mutengo wakamira papi?
Nokuti hazviite kuti auction irambe iine mutengo unoramba uri pamwe chete ipapo kwemwedzi nemwedzi nemwedzi nemwedzi. Kana zvirizvo hongu, asi zvinenge zvisiri kunyatsokudini kutsa vanhu vari kunze. Chechipiri, tingaramba hedu Blessing tichingoti izvo hatishadi kushandisa mari yekunze, tine mari yedu yemuno, hatishandisi mari yekunze, tine mari yedu. Ndo zvinenge zvichitaura mutemo, asi tine risiki pachirungu yekuti tinenge tiine 3 economies in 1.
Mungatsanangura ipapo kuti munorevei vabina?
Upfumi hwekutanga kana kuti ikoromi yekutanga yehurumende inenge ichigadzirwa nekukwenenzverwa nemapurize anana 85 iwaya. Ende upfumi ihwohwo hunenge husiri hwechokwadi, tinenge tichinyeperana. Chechipiri, tine upfumi hwatinoti isusu informal economy, upfumi hwevanhu vari kuzviitira mabasa avo kunze uku, vachizviitira mabasa avo nemitengo yavo. Mitengo yavo iyoyo ndo inenge iri kumablack market rate. Ndo upfumi hune atinoti mareal exchange rate.
Ko sei muchidaro?
Nekuti kana mari yakawanda, mutengo wacho unenge uchidzika. Kana mari iri shoma, mutemo wacho unenge uchidini, uchikwira. Vechitatu, upfumi hwatinoti underground economy, iri kudhiraivhwa kana kuti kurarama nezvinhu zvakaita sezvicherwa, iri kurarama nezvinhu zvakaita sefodya dzinongopindawo nemvura dzichiinda kunyika dzekunana South Africa, munongonzwa zvichitaurwa kuti izvo ndo zviripo.